A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, July 31st, 2019. And this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Jonga Kandemiri.
Tonight on the Diaspora Forum, we are talking about challenges in getting passports in Zimbabwe.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077, and as usual, we call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 meter wave frequency and on the 4930 and 15460 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8 p.m.
On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, at www.voashona.com, and at www.voindebele.com.
If you have just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about passport issues in Zimbabwe.
The government says there is no special paper for printing passports. It says the paper is expected to be available mid-August this year, while some Zimbabweans living in different countries are facing challenges in working without passports. Some have lost their jobs after failing to renew the passports.
Other Zimbabweans have been deported after failing to renew their documents. Some people who have applied for new passports and those wishing to renew their documents, expiring documents, have been told to check them back in 2022.
A special paper used to make passports has to be imported, but indications are that Zimbabwe is facing serious shortages of foreign currents.
Tell us what you're thinking about this issue. If you wish to join the show right now, phone us directly at this number, 001-202-619-2077. That number again, 001-202-619-2077. You can also send us a text message at this WhatsApp number, 202-465-0318. And remember that we are on Twitter, VOA Ndebele, and VOA Studio 7. So if you want to send us messages, you can send us on those platforms. Yeah, Jonga, kunjani mfowethu?
Ngiyaphila and doubting.
Hayi, kancane mfowethu, sibona lokhu ukuthi ama passport atholakali phela.
Yeah, ikanga expire.
Expire.
Unombumira.
Yeah.
Asi zviri kunzi panouya August mwedzi uri kuya. Mapepa anenge asvika.
So, what in the village?
Well, from our source, he said that the government is expecting the special paper mid August. He says it takes 4 to 6 weeks, and then that's the first batch of the special paper and ink. And we don't know when that first batch comes, whether they will start printing or they have to wait for batch 2, the second batch, and then they start printing. And the source said, at the moment, nothing is being done.
They are printing. Lingabuya ke suka gasi ukudindwa ke ama passport. Abantu abanengi abahlala emazweni achiyeneyo lalabo abahlala kwele Zimbabwe. Bathi sebehambe bachicha baze bathi ya ngoba kanjani zala ama passport vele kawadindeki nxa ukuthi akula phepha leli. So sifunuzwa lapho khona wena khona ngapho ukuthi i passport yakho imenjani nxa uhlala elizweni elithize bakuvumela yini to sebenze i passport yakho si expire kumbe hathi. So sifunuzwa ngani ukuthi lithini ngodabalolu. Siyabona ukuthi sibili kulabanye abantu abathi sebexoxwa lemazweni achiyeneyo ngoba ama passport abo saya expire. Kunjalo ke mfowethu.
Ayiba ndizozo Gibbs mashoko auri kutaura ndiwayo chaiyo kuti dambudziko rakatarisana nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika nevari munyika nyaya yemapassport vari kuchema kuti dzikanga dza expire havasi kuzokwanisa kuti vange vachidzirenyuwa kana kuti vapiwe itsva kuitira vakwanise kuramba vachishanda nekugara munyika dzavanenge vari. Tanzwa kune vamwe vatataura nawo vari kunze kwenyika vari kuti vari kuita dambudziko kuti vange vachirenyuwa mapassport iwayo zvakuita kuti varasikirwe nemabasa vamwe vachideportwa vachiburiswa munyika dzavagere. Asi hurumende manzwiro ataita nevatataura nawo vane ruzivo nezviri kuitika mukati vari kuti mapepa anonzi akatengwa nehurumende pamwe neink tingati chikamu chekutanga chiri kutarisirwa kusvika pakati pemwedzi unouya wanyamavhuvhu mid-August pachinzi pari zvino hakuna zviri kudhindwa nokuti hakuna chiriko saka idambudziko vamwe vaenda vachinosiya mafomu avo vaiudzwa kuti vanozodzoka muna 2022 saka inguva hombe yekumirira uye ipapa kana mapepa akasvika muna August hazvirevi kuti mapepa vanogona kubva vangotanga kudhinda mapasipoti matsva vanogona kunga vaine backlog yavanotanga vamboclear saka mune muchitarisirawo kuti zvine zvichinonoka ndo dambudziko riripo Gibbs tinonzwa kuti tina vatinoma mbeu vanoshanda neZimbabwe Forum vari coordinator vari based muSouth Africa vati vanokwanisa kungopinda muchirongwa for 15 minutes only saka regai tingoti gaga navo vama mbeu togamuchirai muchirongwa chedu. Thank you so much for joining us. May you tell us how the passport shortages or the passport problem is affecting Zimbabweans in South Africa?
Thank you very much for a very noble question. The answer to that will be that the shortages of passports or the inability of the government of Zimbabwe to print passports is very, very dangerous consequences in South Africa. Especially, you would know that the government of South Africa is currently finalizing, or as of this month or last month, they're finalizing the issuing of the permits. And these permits were normally known as the DZP or the dispensation permits for Zimbabweans, who were given since 2010. So you would find that most of the people that had applied or that are using this particular permit, you've got their travel documents or their passports expiring soon or expired. And that has really caused a lot of anxiety among the Zimbabweans who are in that category. So to say in a nutshell, it's a very dangerous scenario. Most people are unable to go to their normal banks and do normal banking because of passports that have expired. And those that also have not been able to get their permits, they do not put permits in.
I think we are getting a bad line there.
Yes, there is a bad line. There's a bad connection between Washington and South Africa. I think we have lost Mr. Mambeu. We'll try to reconnect. Hello?
Hello, sir.
Okay. Yeah, for Nyanga, but it's Zikire, you can continue.
Okay, so I've been mentioning that we had the Zimbabweans that are currently using the Zimbabwe dispensation penalty that was offered by the South African government. But, you know, about 2,000 to 3,000 have not collected the results simply because the passports have expired. And if you have got an expired passport, you cannot get the permit stamped into your old passport. You would need a new passport to be able to get the permit put inside. And that's not all. We also have a group of Zimbabweans that were that were naturalized but are still using Zimbabwean documents. They had not particularly chosen to obtain South African documents. And now they cannot travel home because the South African government is saying, we can allow you to get out, but for you to come in, you won't be able to. And some of this participated in the previous elections here in South Africa. But they were using, the Zimbabwean passport, they cannot go, they cannot be able to go in and come inside without a hassle. So there's quite a lot of challenges that have come about as a result of this passport printing problems in Zimbabwe.
What about in terms of jobs? If your passport expires, what happens?
Look, employers are very, very strict here because, you would be expected to have your papers in order. For example, if your passport is if your passport is expired, you are expected, under the law to have a valid documentation. It means that you are rendered invalid in terms of your documentation, so you can't continue to work. So it will be a matter of an understanding between the employer and the employee to say, does your employer want to understand you or they do not want to understand you, because they might be in a position to dismiss you. It is not all. Especially in South Africa, most of the Zimbabweans here, Using bank accounts, and they are having accounts that they are paying on credit. And once your passport expires again, then it becomes a problem. They want to try and say, it has expired now, we need to see how we can recover our money because we no longer trust that it will be available to make payments. And also to get new credit lines, like for most of the people, their passports will be expiring in the next 6 months, in the next 3 months, in the next 4 months. You cannot get a new credit line, you cannot get new banking facilities because your passport is expiring. To make matters worse, those that have applied in Zimbabwe have not been given the new documents. So it leaves a lot of people in a quandary facing the risk of being deported.
Mm, thank you so much. Mm-hmm. Please do stay on the line. Tinem Terry Gibbs, hello?
Hello, Magadi.
Tarasimba, dear now.
Ya Makondo, South Africa.
Makondo.
Yeah.
Okay, M-A-K-O-N-D-O. Hello, Makondo. Mungaendo kure ne radio, kana kudzora volume ye radio yenyu. Mungaendo kure ne radio yenyu.
All right.
Chicha muno kurudzira kuti chingaitwa kuti murerutsirwe because vamwe last time vaitaura kuti dai hurumende yango kwanisa kuti vanhu kuma embassy kunyika dzavanenge vari vakwanisa kungotora mapassport ikoko vachibhadhara nemari dzaikoko nzira imwe nzira yekuti hurumende inogona kuunganidza nayo foreign currency.
Ichokwari ndozvakanaka izvozvo. Hurumende yaisimuka uchose izvozvo nokuti vanhu vakwanisa dzese dzimwe nyika dzacho dzine mari yakanaka zvikuru. Taiwana mari. Ichokwari izvozvo.
Thank you so much, Baba Maita Basi.
Ndinotenda.
Thank you. Keeps that our first caller, Mr. Makondo, calling from South Africa. Is saying that the problem is the same with all the other callers and the guest we have here. He says that once your passport expires, usually you automatically lose your job. And in some instances, people get arrested and then they are deported.
Yeah, when Luma Locha, Rotong, Livet, Spanda, Ose, Botswana, Ose, Havron. So basically, he passport yake, why apply la? Mo December. So I passport le uti se charu phone akota bamchela uti amembichan. So bamchela unguti ukshupa wankona. Lipepa le special paper.
Yeah.
Sina zidi vela paper le.
We have another caller guiding us uti ndiani. Linjani baba. Linjani baba.
Yeah. Linjani void. Injani pili ya kumvoid.
Hello.
Unjani baba.
Magadini.
Tiripo yetu magadi.
Tiripo.
Mwe munokuluma munotaura.
Ndinotaura.
Nditaura itinzwe.
Anuza inda kufone zvakatatara nemi ndiani.
Right, kuno ku studio 7 tachitaura hedu nenyaya yedambudziko remapassport asi kana mamusina kugadzirira tinogona kuzongoti mupinde muchirongwa rimwe zuva nokutaona namba dzenyu. Ndofunga mambo onyora kuchirongwa chedu.
Alright.
Saka mune zvekutaura here?
Nanda asati agadzirira zvapo.
Aiwa, tinotenda. Thank you so much.
Alright.
Okay. So, Gibbs, regai tingodzokera kuna vamambeu, since vari kuda kuenda. Vamambeu, neshona kuti mungoti de kuti zvinhu zvakamira sei mudambudziko remapassport nokuti tiri kunzwa vakawanda vari kuti ikaexpire. Vakutoziva kuti nebasa raexpire.
Ya, ichokwadi chaizvo kana tika magare vatinenge takaita kunyika dzisiri dzokwedu passport inenge chifaranga iri valid kana ichinge iri valid ndokuti ugone kufamba mukati me muma street up and down zvita zvauri kuita nekuenda kubasa zvazvinoita ndezvekuti kana uchivhura ingava account vanototarisa vobva vanyora pasi kuti passport inoexpire musi wakati kana vachikuemploya kubasa vanotarisa vobva vanyora pasi kuti passport inoexpire musi wakati so it is common cause kuti kana ichinge expire panofanira kunge pachipiwa imwe nyuwani saka hurumende yedu manje payasvika pekutadza kupa zvizvarwa zvayo mapepa manyuwani inobva yatiisa mumatambudziko makuru sezviri kungotaura vateereri vose vanhu havachakwanisi kuenda kumabasa zvakanaka vanhu vanenge vakushaya kufamba nokuti ukabuda zvemumba unobva wasungwa wobudisa bepa wanepepa paracho rakaexpire passport yakaexpire saka unenge watova illegal immigrant saka idambudziko guru iroro raida kuti tene hurumende yedu nokudzidzana kwainoitawo nenyika dzakaita sana South Africa nokuti kuno South Africa kune vanhu vekuzimbabwe vakawanda vari kushandira muno vachiita mabasa akasiyana siyana deni yagona kuita chikumbiro especial request yaingaita zvayo kuhurumende yesouth africa ichitsanangura mamiriro azvakaita kuti isu hatichina mari kuno hatichagoni kugadzirira vanhu vamunawewo mapepa kana achinge aexpire kuda vainyora ingavatsamba kuti munhu unoenda kuembasi unopiwa tsamba inenge yakanyogwa kuembasi yotaura zvikonzero zvinga usungwa usahlukumezewa nemapurisa deva vaita at least a bridging agreement nenyika dzatiri kuti dzigokwanisa kutibatawo zvakanaka nokutitambira vachiziva mamiriro azvakaita nokuti chatinogona kungoita kana passport yapera unogona kubuda musouth africa kana kubuda munyika yaunenge uri asi kuzodzoka hauchagoni saka ndo pane dambudziko ipapo munhu anowirwa nedambudziko anofigwa kumusha zvino oenda sei kana akangobuda chete kuzoadzokeki saka dene hurumende yanga yaita urongwa sekuisana kwainongoita nemidzimwe nyika dzaivo musadhiki muno yetu vana vedu vane matambudziko akati neakati taikumbirawo kuti tiite nepara tingaita kuda ingava emergency paper kana hameno zvavanogona kutaura
vamambe ndofunga musati maenda ndiko kuti batei tingotora muteereri hallo hallo
yes lova nekutoma ndikonapo kunjani voit
yena
hallo
makadi
tiri
pamakadizitakasimba mungadzora mbichana volume yeredhio yenyu
tiri pamakadi zenyu
hallo ndiani vari parunhara
hallo
munoitwani
mukutaura navachikwama kubotswana
vachikwama hanzi kuri sei kubotswana
hai kubotswana kuri raiti kwako
tipei pfungwa dzenyu vachikwama
mukoma jonga kana takatarisa nhau yemapasipoti inotirwadza mani nekuti tachombozivi kuti izvezi takangoaply mapasipoti asi kutombobuda kuti tizivi kuti anobuda rinyi zviri kutirwadza mani
saka makaaply for a new passport here kuti muda kurinyiwa yamuina
kurinyiwa saka kubva pachona ipapo kuda muna april nanhasi hakuna kana chatiri kumbonzwa tatonzwa mutaazitotaurakuti pane vamwe vari kuti kwaitonzi 2020 saka atonaati kuda kuti hapana chatakamirira tika kunzi 2020
saka impassport yenyu inoexpirini
yangu iri kutoexpire izvezvi gore richipera
gore richipera haiwa tinotarisira kuti since zviri kunzi zvakatengwa zvaakutarisirwa kusvika munyika muna august um ndofunga zvichingosvika gore risati rapera munogona kunge marenyuwirwa tongonamata kudaro
kana tika vechokwadi tingazvitendi
izvozvo thank you so much
thank you
maita basa kips you can have a last word with Mr. Mambeu before he leaves
okay Mr. Mambeu you are still there
I'm here sir
right just to sum it up you know at the end of the day are you guys helping Zimbabweans in whatever they can do to stay in that country and work in that country without the necessary documents, like passports?
Look, that is a matter which is beyond our ability or our ambition.
Mm-hmm.
We cannot be in a position and is reluctant to help. The only person who is able to help in this scenario is the government, of Zimbabwe, which should negotiate or which should speak to the South African government and say we are in a we are not in a position to issue passports to our citizens who are working and residing in our country. What can be done? What temporary stopgap measures can we put in order that those people continue with their normal lives? They continue to work. They continue to do their day-to-day businesses. As an organization, we are short of ability. We are short of capacity. Mm-hmm. There is nothing that we can do. It will be better if it were a matter of asylum seekers. But in terms of documentation that is issued by government, I would expect that the government must take a leading role in making sure that this problem is alleviated.
Mm-hmm. Thank you so much, Mr. Mambeu, for joining us tonight on Studio 7 Live Talk. We really appreciate your contributions.
Thank you and your listeners. Good night.
Thank you so much. And let's see who's in here on Facebook on VOA Studio 7. We have Tafatwa Ninja, who says the fair. I'm in Namibia. Then Enoch Musara says, my one.
Mm-hmm.
Then I've got school, Umanjo, Umanje, which is Alwaran Dube, Indaba, my passport, Ibutung, Okunyoma, Alisayo. Nyafis Ukoka, go to Agupat, Ubusu, Lapa, Australia. So school is in Australia. She says she wants to talk with us, but is at night in Australia, so she can't right now. Then I've got T Tops is saying, can you call me right now, you guys? So that we can talk.
Mm-hmm. Kushona Facebook page yedu, tinawa onia sinzua, anzu na wanzua, azu waru kufunga watu waru kutawirira wana wadiki ere, kweta wa progress matonga, wanyora namba zao, tishaeza kusuwa fonera, wanzua wadzoka zwakare, shukanzi mabato mawira ya, aru kutambanesu, ndofunga waru kutawira mapato yetu matonga rwe nyika, kweta kote ni mpe mikoti, anzi wanawe Zimbabwe msashike hakuna zakadaro, vakaramba nema passport avo, tungo zipa mvume kugara kunze pachedu. Amenu wanda kushanda, isu toita mabasa ema wako tiri safe. Kana yoda kuenda kumusha, anzika toda kuenda kumusha, tuenda ni kujite kana kwa Mai Maria. Deni mkoma nzuwa waisa cellphone yao, waka nyunyuta kuti muruku ufoni reivano, walenga wasiru kuziwa shirikitika anzu, why are you calling the people that they don't even know what we are talking about? Ayu wa mkoma nzua, chaita kuti tuwa fone watumira namba zao, kuno se ukumbira kwa trikita, watu wanda kupinda mchirungu watumira yi namba zenyu, saka yi watumira wa namba zao, saka saka tawa fone ra. Kika iti muzu watu nemu wa mchere ripa mchirungu, alo?
Alo, aburu wangu.
Ndiya ne abu?
Vagogode,
waripa South Africa vagogode.
Makadiki vakadeli.
Aiwa ndirumpe nyi baba chirongwa ndicho chi tipei pfungwa dzenyu.
Hayi hama pasipoti yani tawakumana.
Eh.
Asi pano ndichida kubvunza ndipo kuti pane vamwe vane mapassport. Aka expire. Asi mapassport aya ane mapage achipa chakadzara. Handizi kuti vanhu yavo havagoni here kuti hurumende vanhu yavo vanenge vane mapassport asati apera chivaaisa voenda kana kuembasi vanzi vadzoserwe musystem kana vadzoserwa musystem vokwanisa kudii kuchinzochatisati mapassport ano kuti hurumende haina mapepa.
Yes. Ipapo dai tatawana vatiri kuda kuedza kuti tibate vekuregistrar general's office pamwechete newe kubazi rezvemukati menyika vehome affairs tine vatiri kuedza kubata tikakwanisa kuvabata tanyora mubvunzo yenyu pasi tovabvunza izvozvo Gibbs. Mr. Gogode is asking whether it's not possible for those with expiring passports but they still have pages for the government to renew. See if they can renew those passports.
Hello. Hello.
Yes.
Asi mapeja achi njeri pakati ine permit saka zvinoreva kuti hurumende dzinotaura kuti saka ini ndogara iligari here asi ndine zvinhu zvangu zvakakwana hurumende ndiyashova mepepa.
Ya inyaya inogona kutaurwa nezvayo isu hedu hatizonyatsogona kuti dyo pakukupindurai dai tatakwanisa kuwana tine vatiri kuedza kuti tipinze pachirongwa tivanzwe. Tinotenda zvikuru vagogode chati kana tangovabata kumahofisi iwayo registrar general's office nehome affairs tobva tangoisa mubvunzo wenyu taunyora pasi.
Maita zvakanaka vagofei.
Thank you so much. Gibbs, we have another caller.
Yes, lo baba lapha ke osecingweni. Not sizothi silobani. Kunjani kwalapha ecingweni mfowethu?
yebo baba kunjani ukhuluma noDumtsane Mkhwananzi.
Mkhwananzi uthini?
Hayi esile hayi baba indaba le ekuphatha kabuhlungu thina esisebenza singaphandle kwelizwe ngoba manje singaphelelwa ngama passport bethu abanye bayatshontshelwa ama passport bagcina bese luza umsebenzi ngokanjalo kanjalo. And then bengabuyela ekhaya bayaluthola kuphi usizo lokusebenza futhi njengoba kumile kanje. Yena uPresident uthule kakhulume lutho ngakho bazithulele nje bazidlela imali kodwa imiphakathi iyahlupheka uyophepha kuphi kuyiphi indawo lapho ezophepha khona ezothola khona usizo uma kunjalo.
Wena yakho ipassport ime njani Mkhwananzi?
Ami yami isese right kodwa nami nokwesaba ukuthi iyakhona ukubanza imigunzi lana egoli la ngizokwenzani kusho ukuthi izophelelwa umsebenzi kuyamadi ngekhaya ngiyozihlalela.
So abantu abaningi benzani nxa sokunje?
Akunzima ngoba ukhona omnye umngane wami naye otshontshela ipassport kunensuku ezimbili kathi kube kunzima ena sikwazi ukuthi uzoqala kuphi indaba yakhona yepassport ngoba engaze ekhaya umsebenzi uzomphelela and then umsebenzi uma umphelela baba inkinga eba khona asuye yedwa ozothwala nzima enxa udosa abantu abangu-20 abangemva babo obasiza ekhaya abasalutholi usizo.
Kunzima mfowethu.
Akunzima mina into ekhona bembona ngani nayo umnani kwakho ngabe uyavusa ikhanda uma kuyikuthi kuyamehlula kashiya isikhundla ngoba ubukhosi ngamazolo into yonke iyathintitheka nje ezihlalele nje kungene laba ababefuna uma bebona ukuthi ama-parties bayahlule kurule iZimbabwe abaphume konke abama-parties kudinga nje umuntu oyedwa ongenabandla erule iZimbabwe ngibona kungcono kakhulu lokho. Ngoba thina kwamaphathi sesikhathele ngakho
manje inkinga ukuthi ungakhethwa ngabantu manje ungakhethwa ngabantu sokumele uphume ngokhetho futhi njalo nje kungani kunjalo mfowethu?
Hayi amboni ukuthi kusezosebenza lokhu ukuthi uphume ngokhetho ngoba bona vele abafuni ukuphuma embusweni sukela ngo-1980 esilokhu asihlupheka safunda sihlupheka siye esikolweni sithona sibalizile emgwaqweni sike isigade ngamasosha kuze kube manje abantu bakithi lokhu abehlupheka sizophepha ke sithini.
Hayi
siyabonaukukhululeka kwakhona
siyabonga kakhulu ke Emkhwananzi ungadinelwa kusasa baba.
Hayi umbonge lebo.
Yes, that is Mr. Dumtsane Mkhwananzi. He's saying that, you know, one of his friends lost his passport and he believes that he's going to lose his job. And, you know, maybe he's supporting a lot of people.
Yeah,
and
know.
You know what is going to happen.
That is something that's...
Yeah.
Yes, I'm the caller. Yeah. Hello?
Hello? Hello, Magadiko.
Ndakasimba baba ndiya now.
Ndorona vatembo pa South Africa.
Vatembo.
Tom.
Tom, ngoma Tom, we mungadzora mbichana volume yenyu kana kuburuka pane radio.
Horai, akadzora.
Aisati yadzorwa. Suduruka ipa radio.
Ya yadzorwa.
Yes. Saka tipe ifungwa dzenyitinzwe.
Nawe passport inoti shungurudzei inini chitema chandandinacho kungoti edu vanoremekedzwa vamunavo vaenda ndangandoda kubvunza panhau yematruck driver kuti laizezva ndakaita inini ndinoita cross border chibuda musouth africa chiita kunamibia now passport yangu inoexpire 2027 asi haisisina mapeji nekudzindwa saka hazvigoni here kuti vataurewo kana kuti sadhaki here yatinotenderai nemarori aya kuti passport yangu inenge ichiskanwa munyika dzese dzandinopinda asi topiwa kana kabhuku hako kokudzinga.
Dai taita rombo rakanaka tine vatiri kuedza kuti bate vekwa registrar general's office vanga vambotivimbisa kuti vachange vainesu pachirongwa asi tiri kutadza kuti tichivabata iye zvino izvi pamwe chetova nevekuhome affairs
nokuti maonero angu inini situation yatinayo kuzimbabwe vakuru vatinavo pari zvino vanenge vasina hanya nyorombo kutaura mashoko akadaro anenge akatidzike but hanya chaio chaiyo nesu takauya kuno kuzopotera nekuzama kuraramisa vatakasiya kuzimbabwe hapanenge pasisina nekuti right iko zvino izvi inini kambani haiti kana local kana one yekutenderera musouth africa nemarori avo ukangorodha unozoenda kunamibia kana kuangola Passport and China and one good dingies and Dodi. Munga Angar is Motor Yaka Faga Nuti in India and Dina and the Kiri passport. I'm not talking about Munanis Zakakwan. And then Muriora, your family Zara, no putting a ramasi.
Ndizvozvo ndanochida kungotaura kuti pamunofungidzira kuti dzimwe nguva hurumende haisi kuita hanya dzimwe nguva kuomawo kwakaita zvinhu kana kuwandirwa
manje havabvumi mukoma vanhu vachona kuti vaomerwa havabvumi manje ndodambudziko rineiti kuti vabvumewo vabude pachena vati ha zvinhu panapa zvatiomera aiwa havabvumi
ya aiwa
mai koiyo embassy ikoko ava vanogona kunge vari kutotsaura kuramba kutouya pachirongwa koiyo embassy ikoko havakwanisi here kuti pindurirawo nokuti ndevamweka vanhu ivavo zvimwe embassy ikoko kwamuri
hatisina kunge tavakumbira kuti vangouya izvozvi pachirongwa kuti tingofona vachibva vapinda pachirongwa nekuti hatine vatatambowirirana navo saka tatakangotarisirwa kuti vanga vambobvuma ivavo ndovatange tiinavo
Alright, asi chandinoziva kare ako zvaimboitwa saizvozvo especially kumasadhaki drivers kuti passport waienda uchiiskanisa asi vaiva nekabhuku kaiva kabhuku kaidhindiswa so saka meno kana pasina vangatipindura zvakaoma
tiri kunyora pasi mibvunzo yenyu tozonzwa zvakamira sei
ndatenda hangu
thank you so much Gives his saying his passport will expire in 2027. Mm-hmm. So he's also a truck driver and is facing the same issue like mm-hmm. the other guy who said his passport is expiring, mm-hmm. but he still has some pages. But in this instance now, his passport is still valid, mm-hmm. but he does not have pages. So he was saying, is it not possible
to have a booklet, right?
A booklet layer, mm-hmm. like a supplementary book, where mm-hmm. they would, mm-hmm. if they scan your passport, then they check it's valid, and then they stamp in that supplementary book.
Mm-hmm.
So that's some of the questions we can ask our.
Yes, Zimbabweans are very innovative. I've seen them even baking some bread, using some new methods.
No, it's not new. That has been used.
I mean, in terms of commercializing it.
Okay.
Yeah, so very interesting.
But
the name of that bread, what is it called?
It's potai.
I'll tell you before the end of the show.
Okay.
So it's the caller.
But before you bring the caller,
somebody
said some Zimbabweans, mm-hmm. some sections are castigating these wood-fired bakeries.
Yeah,
but they clamor for wood-fired pizza.
Uh-huh.
So what's the difference?
So that bread is called smodo.
Smodo.
Yeah.
It's not chimodo.
Because you smoke it and then you
mold it.
You mold it. The Lord did. So we're call it.
Hello. Hello.
Mlaleli, kunjani iqhinga lakho lapho?
Linjan.
Hello, Baba. Can you hear us? I think we've got a problem there. Mm-hmm.
Yes.
And for those people who have just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about passport challenges in Zimbabwe. According to information that we have, it shows that the government may have this special paper that is used for printing passports in mid-August. Mm-hmm. So if you wish to join the show right now, phone us directly at this number,
061-9207.
He says, I'm watching you guys from Mozambique. Nobed is following us right now. Mm-hmm. He says, I'm a new follower on this page. Marshall Zingu Zire says, hello guys, Linjani. Siyaphila ke Zingu Zire kona hapo. Shilobani kona hapo kitu.
Ndizvozvo, tinamukoma Onias Nzua, avari kunyora zvakanyanya. Varikuda kupinda muchirongwa, saka handisi kuziva kuti namba yavo iri kutadza kuita here, nokuti vanoconnecta manhamba vari kuedza maproducer edu kuti vange vachivaconnecta mukoma Onias Nzua. Hanze ndovandanga chitaura vambobvunza kuti semuri kufonera vanhu vasingazivi pachirongwa. Asi tinotenda muzinda. Hanzi chitipai zvenyu nhamba dzenyu imi, vashamarari tifone isu. Nhamba dzedu ndidzo idzodzo 001 202 619 2077. Anzi sine mwe mutete.
Yes, lo muntu lapha ecingweni. Can you hear us, baba? How are you? Hello, caller. Kunjani caller kolapha ecingweni? Kungani imtshina yethu sibanjwe izinto. Ngibona ngazani sibiliswa ngani sokunzima lapha. Sizathi ukuthi sibazame ukuthi sibone singakwenza. Caller, uyangizwa ecingweni? Hayi, kungazani kakho. Sibone ke uLemon eDebele Ndlovu uthi ngilibukele bafowethu. Uzobuya lo bokutso kwadi uthi ngikhona lami esitikini khonapha. Martin Frank Samamo uthi salibonani, ngicela lingifonele ngoba sidinga inombolo yakhe ke kwele South Africa. UPamela Khumalo uthi salibonani emsakazweni. Ye, Pamela Khumalo, kunjani lapho khona? Thina ngapha siyaphila. Kuzobuya ke lo Tim Mhlabangane uthi amajono bakithi. Ye, utshone njani mfowethu? UStephen uStephen Mpofu uthi lami ngibingelela ngiseDurban, nguStephen igama lami. Kuzobuya ke uTim njalo uthi ngiseNewcastle upon Tyne and Wear. Kuzobuya ke uDingani Masuku uthi ya kunzima, selibonani bafowethu basakazi khona ngapho, kunjani ngeDingani? So ke singazi besidinge ubaba uLivet Sibanda ukhona ngale kule Botswana, ule nkinga enkalakatha. ULivet uthi wadinga ipassport yakhe ngoDisember lamhlanje kalayo. Sebe bamdeporta wabuyela eZimbabwe, waphinde wabuyela futhi ngoba uthi eZimbabwe ngalo ezakwenzani. So uyakha izindlu, ulama projects amakhulu kakhulu
kona
ngalo kule Botswana. Ya, kunjalo. So ke ama projects akhe sibili makhulu, kodwa uthi kathesi kasenelisi ukuthi asebenze ngenxa yepassport.
Ngenxa yepassport,
ya, kwenye is a big problem.
Ndizvozvo.
Ya,
kungo chete mutemo wangu webasa undivhumidze ndikubvunzewe iwe kuti yako yakaita sei passport asi.
No, ya,
ya ndivhumidzwa hangu.
I won't comment.
I know. Ndizvozvo.
Ya,
so dambudziko iri Gibbs riri kubata vanhu vakawanda. Havasi vari kunze chete, kana vari muZimbabwe vatinotaura nawo vari kuita matambudziko. Kune vana vechikoro vanenge vawana kana mascholarship yekuti vaende kunodzidza kunze kwenyika, havakwanise kubuda munyika nekuti vanenge vasina passport. Saka mumwe munhu unonzi uri kurwara, handizoziva hangu kuti kana wawo urwere hwakasvika pakadii kuti uzenge uchikwanisa kuitirwa emergency passport. Asi vamwe vatiri kutaura navo vari kuti vane hama dzinenge dzisinganzwe zvakanaka, vachida kuedza kubuda nadzo kuti dzinorapwa kunze kwenyika, vari kukundikana nekuti hama dzinenge dzisina mapassport kuti vadzitorere mapassport zvinonetsa. Ndisingazoziva kuti pane utenda hwokuti hurumende ingakuti here tokuitira emergency passport yacho kana pachine mapepa. Asi kana pasina mapepa, zvinotoreva kuti hakuna kwaunokwanisa kuenda. Saka idambudziko riri kubata vari munyika nevari kunze kwenyika. Manzi mwana atsva dumbu, amai vatsva kumusana.
Kunjalo ke mfowethu, siyabona vantu vanenge bati avanya vakakhula esikumelavo, bati wangcana kuti kulungisa imigwalo lezana kuti njengoba ipassport ingaexpiranga kuto so expire ke ama pages uta asekho. So so ngcono bedinga ama booklet. Nxa bedlule border kudinda i booklet ngapha i passport iyabe right. So ke konapo ongahlupa. Nxa ule ngwalo ezinye ezenzwa imchikatika, uyabona?
Ukarasa ka book ikako.
Zokuhlupa manje. Kube yokuthi isikhwama, yabo? Ngoba nxa uhamba endaweni ezijabo eSouth Africa, uhamba eAngola, uyahlangana labanye sivile ukuthi abantu abangamasela
njalo. Nokuti passport inenge yakanaka kuti kana yakarasika wadinda. Visa rako rinenge riri imomo rakadhindirwa.
Kunjalo.
Zvinokana kare kabhuku akadzimwe nguva kanenge kangori nezita pakavha. Mukati mumapeji ari kungozodhindwa.
So it's different.
Kuti munhu anonhongawo tongoita kake kuti ndinda kapinda muno.
Kumbo netjo rizuri. Ukanaiwa.
Ukanaiwa. Ukanaiwa.
Exercise buka rapera.
Hai, dambudziko. Anzoneseka nhamo serugare.
Iye kunzima futi.
Regaiti mwezi kuti pane mumwe ri mutereri pachirongwa chedu. Hello.
Yes,
regaiti mwona kuti vamwe vari kuti tibotasa pashona panapa tina mukoma Courtney Mpemi vadzoka hanzi Botswana mainyanya chimbouyai kuJohannesburg. Ndo zvatiri kuedza kuita, handizivi kuti chii chiri kuitika manhamba. Haizvi kutonyarira kwatakaita kuti tiri kumirira kuti tikwanise kukufonerai titaure nemi, asi ndofunga pari kuita dambudziko kuSouth Africa ikoko maconnections anenge ari kuti netsei. Zvimwe chete namukoma Onias vari kuti call me. Naiwo mukoma mukoma tinotenda nhamba dzenyu tazitora. Tina Elizabeth Gwangwaro vari kuti vapindawo pano vachitambirwa namukoma Silvanos Muzorodzi. Ndo vanhu vatiinawo pano, tinotarisira kuti tichange tichikwanisa kuvabata parunhare Gibbs.
Yes, of what could Amusere, who says this government is very cruel. People are losing jobs and they don't seem to care. At least Mr. Dubai Wamdede was proactive and allowed people to pay in Forex. We need to be documented. Why can't they charge in Forex? So, charge us in Forex and we are going to have our passports. Yeah. Then Bright Madaya says, good afternoon, Mr. Chonga and Mr. Dube. Thank you, Studio 7, for highlighting some of these things. So he goes on to say, Chonga, in Studio 7, we thank you so much.
Mm.
Then what Tine Rutungo, who says, hello, how are you people there? And then Ronaldo, again, is saying, can you call us, guys? We're waiting for a call. Juliet Chekenya says, yeah, I'm waiting for your call. I'm still holding on here. I've fully charged my phone, and I'm waiting only for your call. Then Matthew says, Pakaipa, you guys, we are really in trouble, you know, especially when we don't have our passports. Then I've got Tops, who says, I'm still waiting for your call, you guys, so let's, maybe we're going to call them. Sure.
That's true.
Yes.
Regai tungana ba chikomba ila manamba, tichipa kune rekupansa kutu wanga wa shitibati la
kukwone. Yeah, kunjalo. Then uzo kwe unkuru ile woge, kuti mtoa zomu ute mtembo, locho onga linjani kuna hapo. So, Nkosti is saying, hi, Chonga. So, I think Chonga is saying, yeah, kunjani kuna hapo for it.
Nya pila andot.
Yeah, uti apila. Mtu amuza, uchongu ya kulumisi njewele sivili. Uwe angelula. Uzo kwe umsunduzwa njofu, uti lichona njani mafo itu, nilibugele kuna manji. So, zulukukanda bangali sibugele, kumbe lise ndaona sicheneo. Lise chelu kuti into za mpasport lezi kuhamba kanjani. Sia kumbula ke stokelo baba Willivet Spanda, ose Botswana. Utu tuwele nzima sivili. Sia zamuti sikufoni lapo kona kuna hapo baba Willivet, umekishu kuti foni yako ya vulega. So kwa sina zichonga kumbe sutola banyi kuna hapo.
Ya kia itu wana utitunawana wekuta ura na wei. Kukutie june sifunga damsukura turuita ndere nare. Rega iti gonzo kwa kutipane wa mwere wariparu nare. Alo?
Ye. Alo, kula munti tuwani?
Tina.
Ye, sasa lo baba ke Willivet Spanda. Lape tuwani, nukuna ngare ke Willivet Spanda. Ye, baba Spanda, unga uchona njani?
Nchonyele, Mr. Kitu.
Ya, siya bawa kuruge. Akustereke ngotu bolo wako ule passport kuna.
Hey, utu bolo ule passport iwa panjawa. Ate nkuchele emini la pana. Hey, nga apply passport ingo December. Kangile uti lami. Maybe ngaba nisebenza nge free manje. Hey, kwe chuli. E passport ya lela kuna ngale.
So singathi wena ngokuya kwesikhathi wakazi ufaka nini i-application yakho yokurenewa njalo bathi nxa ukukhuluma lapho
mamba fonela bathi basa ama passport is apply ngo December ka sabaka bilawo into abahlala benjela yona la kuthange bengafonela sitele bekhuluma ngento yodwa
bathi yini small kona.
Ay, angaba vuzi kuti problem yini to bona va khuluma nje kuti no sisalindela ma passport kaka vuyi kaska bilawo.
So wena ke isimo okiso khona manje pho bakuvumela ukuthi usebenze.
Ukusebenza sibili abavumi ukuthi sisisebenzi ngoba sisebenza nje saloku kusijontela nje but masithola siyabanjwa sibili deportwa into vele siphila ngayo phila ngokuwatcha sidiportwa siwatcha sidiportwa siphenduke.
So ngizwa kuthiwa basandukukwenza khonokho kuwe kubuhlungu kanganani nxa bekwenza into enjalo wonomelela ipassport yakho.
Yeyi kubuhlungu baba kubuhlungu sibili kakhulu mawubotsha ukwazi ukuthi azange uapply kumbe azange ubele passport kungcono ngoba uyakufika no ngizathola imali nge-apply passport but makuyikuthi so apply salokhu vele mina nga-apply ngithembe ukuthi maybe izathatha inale 3 months manje 3 months seyadlula le 6 months sezadlula asakwazi ukuthi sibile kungabe ithubeme ngaphinde plus amapholisa these days akelemile.
Singathi
siyahlasela sibili.
Wabhatala malini ukuthi uthole ipassport yakho entsha?
Ngabhatala $53.
Kwakuyi US dollars, eh?
$63
So singathi ke wena siyakwazi ukuthi ungumuntu owakha izindlu. Njengomuntu owakha izindlu ke kuthwa lisenzima njani ukuthi ugcine usenza konke ke inhlelo zakho zokwakha izindlu. Usakhona baba Spanda? Yeah, kwenye ngazani ucingo luka baba Olivet Spanda. So luwile kodwa ke he was trying to explain like what he said initially. That is facing challenges in getting his passport. He actually applied in December last year. So he's still struggling to get his passport. He says he phones regularly, you know, but they're telling him, you know, to wait.
Wait.
And then he has been waiting. He started by waiting for 3 months. Mm-hmm. Then he said thereafter he has waited for, you know, more than the designated time.
Mm-hmm.
So he says the situation is bad.
And he's in Botswana.
Yes.
And he, I have that the Botswana police, they're
all over. Yeah.
Their readings, foreigners without passports.
That's right. And he was deported recently. He was deported and he came back.
Mm-hmm.
So he says there's nothing I can do in Zim. Yeah.
Mm-hmm. So call him, yeah. Terry. Hello.
Hello, Baba. Munotambairi.
Ndakasimba ndiya now.
Ndiwa Mangezi, Ruben Mangezi, ndo gari ku Jezi iri kuchipinge.
Mangezi.
Mangezi, ya.
Chipinge, from Chipinge. Thank you so much. Maita basa, yeah. Mapinda mshurongwa nhari dzinenge dziri kuti netsei. Totarisira kuti muchakwanisa kuti muchikurukura nesu. Tipei pfungwa dzenyu.
Chikuwa. Ndinoda kuparisa hama dzangu dziri ku Jezi iri ikoko mukoma wangu anoita Time House Mangezi, Rodero Mangezi. Ndine mwana wangu kuti akatore ndakapulai passport yake unoda kuuya ikoko ku America. Saka risati rabuda 6 October 2017. Saka ndizvo zvakamira sei ipoko apa.
Muri kumboenda here muchicheka nokuti dza 2017 inoda ingwe yakabuda baba kare kare.
Akambomunyorere message yekuti yayo obva zvati tichazokunyorera kuti ine. Saka handichazivi zvemene nekuti mwana wangu ndikuda kuti auye ikoko kuamerica uko.
Aiwa, ngavadzokere futi vanotarisa nokuti dza 2017 mapassport anofanira kunge akabuda kare kare.
Naiza.
Yes, mwana komana musikana?
Musikana, ini ndiri kuPitori South Africa kuno.
Ah, okay. Aiwa, itai kuti muzvare vaende vanocheka vanokwanisa kupiwa.
Kana kuti ndikavafonera zvinoita kuti ka.
Ndofunga zvinoita ya.
Vakomana uyu. Ndaido kuparisa mukoma wangu anoita Time House Mangezi nehama dzake dziri nemune ino wangu anoitwa Rodero Mangezi ikoko kuchipinge ikoko.
Ku New Jersey. Inonzi chiku Days.
Daisy Hill.
Daisy Hill.
D-A-Z-Z-Y.
Okay.
H-I-L-L.
Okay.
Unana mneriri kwa skuru.
Daisy Hill. Aywa maita basa.
And atenda hangu unibati choko inye mungubita ura pati bisebe nako.
Thank you so much. Tishitenda wanu kutitera kwa muna ita mchirongwa.
Chirongwa chito chifarri zakashata na uti chita urezi kuniepa.
Ndizvozvo. Thank you so much.
Mukadzi wangu anoitwa Dari Chikukwa. Nemwana wangu anoitwa Winnet Mangezi.
Dadada otobvunza kuti Mangezi vakuenda vasina kuoneka mai asi havako here kumba uko.
Ndopari kuti zvifunga nekuti ndinoende kanyi kagore kamwe chete ndikabve January ndodzoka December futi.
Vamangezi vada kurohwana mai kuti ungakwaisa vakoma wako nevaningi navo chikanganwa ini ndiri kubikira nekukuachira vana hembe.
Mai wei kuchengete musha wangu baba.
Kuchengeta musha musipo musiri muri kuSouth Africa kumarimuka.
My God, ndini ndiri mutipo wangu ndizviwayo.
Aiwa tinotenda zviwayo.
Thank you so much.
That's Mr. Mangezi.
Okay,
he comes from Daisy Hill in Chipinge, but he's calling from South Africa. Mm-hmm. He says that his daughter applied for a new passport in 2017,
mm-hmm.
and she later received a text message
informing
her that the passport was ready.
Uh-huh.
She went to collect it, but it was not there. She was told to return later.
Mm-hmm.
Up to now, She has not yet managed to collect the passport.
He's a high energy guy there.
Oh yeah, he's happy. Yeah. He greeted all his kinsmen.
And he forgot his wife.
He forgot his wife.
Yeah. Because he says he calls.
But no,
because once a year
he saved the best for the last.
Yeah, I think so.
Yeah.
And people like Chonga, when you live in Johannesburg for 3 months,
when
you go back home, I'm told to be wearing a tie.
Yes.
And then you say Maradatoka.
Mujubek.
Maradatoka.
Yes. Hello. Don't
forget to. Yeah, I think we will call her there.
Yes. Hello.
Hello.
I'm going to throw up in India now. Marare. But funny, you and the Zouti Monogon, I don't want to be China. I soon have some.
Yeah,
this is why. Yeah, but the Kuno Kwan is not the line, the condition is poor. Guy, we are calling you back.
Yeah, what you seem to explain is one again up again. You Facebook, you can call the Perutis, you go VO is 27, VO is shown at VO in the valley. Jealous of Twitter, go VO in the valley, because of where the studio 7. So this can record up postponed to see happy. See, I want to get Utuli Masoga Uti. Nami ngikhona khona baba Dube enkundleni Stephen Mpofu lapho uyabhala Stephen uthi ngiyaxolisa njalo bengicela ukuba kwazi ukuthi leyo nto ababesinikeze yona ukuthiwa ngama ETD yaphelela ngapi ngoba uhulumende kala mali phela yokwenza ama passport kasenzele khona lokho please siyacela kakhulu. So this guy is saying, you know, Stephen Mpofu, he's saying there were emergency travel documents that were issued by the government long back. What has happened to that? So if the government doesn't have money, they must give them this kind of a thing.
Okay.
So but, it used to happen.
But
right?
The problem is, will they be accepted in all these other countries?
So maybe they have to talk, you know, with some diplomats and other people, and maybe crack the nut. Maybe they get,
yeah.
This could be the breaking point. I mean, the entry point of rectifying this issue.
Yeah, the temporary travel documents.
Then we've got to Nkululeko uyakukhuluma. Uthina basakazi sesaba zimpala. Sizakukhohlwa ngalokho kwama passport. So Nkululeko Nkosi is saying, you know, we've forgotten about these passport issues because we are doing our own thing. So yes, we are not worried about this.
Not worried about
passport. It's not true.
Yes.
He's saying he's living like an impala, you know?
Yeah. Oh, okay, in the wild.
Oh, just in the wild, do whatever you want.
Yes.
So we've got a call. Yeah.
Hello, Tinem Tereri. Hello, dear now.
Hello.
Hello, Ndiani.
Ndiani. Ah, you are from Zimbabwe, mnomo.
You are from Zimbabwe. Ane zita kawe.
Zita ripo zaro, but amini naro.
All right, atine naro, but atine cheguita ne mashoko akachakuranga tipe tizwe.
Yeah, mashoko dua ripo zao. Ndiani nukanya ema pasporti. Munoona problem yotingeta munonga ndeyekuti vanhu vanhu vacho chaivo chaivo hurumende haigoni kutitaurire chokwadi chaicho chaicho chiripo.
Yes.
Zvino mid August tinosvike tinopfuura August iye kusina chamboitika.
Yes.
Luki kuno kuti newana Nila zukuru, varu South Africa, varu kutoshupika izvezvi. Havana chokubata, izvezvi varu kudipotwa. Tozodini, touya vanouya kuno kuzobate chii.
Yeah.
Andimaona problem yaidina iyoyo.
I know.
Saka, you are trying to help us, munoedza chaizvo kuti batire kuti kuitindire zviri kuitika nekuti munomuisi hatina zvatinombonzwa zviri kuitika. Taitoda kunzwa zviri kuitika nyika munomuga totovhura Studio 7 iwi. Munomu hatina zvatinonzwa isusu. Izvezvo kuti hanzi mapepa, ninge mapasipoti hakuna, hatimbozvinzwi munomu, hatitozvizivi. Zvinotozikana nemunhu unonga oda kutore pasipoti iyoyo. Kana kuti ava matambudziko akadero.
Yeah.
Saka mid-August yavanerevo haikungotaura kwekutaurira vanhu chete kuti vati hori haiti mid-August. So mid-August zvatopera, havachatauri nezvazvo zvapera. Munzvinzwa.
Ndiri kupanzwa tati tombo tombovapa benefit of the doubt.
Tombo Miro Daga David, as in I'm sure to me, Doga, that you know to pull at Moshikam on October, December, yeah, that is the Chimonisa.
I was tied under the Sterling and I could chug Imunana, December, Imunana, October, but Maone is a ticket and a lot deliver. Can out Maone, Rakundikana, and a personage I take as no Marambi as it and go no chug Imans.
Ah, what I do is that you take what is.
I was Pakanaka, but thank you so much.
But I
tell you, what's it? My Tabas of Tetwa.
Thank you very much.
Morara Zakanaka gives that's caller, Mr. Mtetwa from Harare.
Mm-hmm.
He says the problem with the government is that it does not tell the truth.
Mm-hmm.
He thinks that August will come and go without anything, and people forget. By August, there will be many things to talk about, and they will forget about this other issue.
Yeah.
Yes.
So what
happened to miss this one? I was still
no,
in
that's
oh,
dropped.
Oh, okay.
Yeah. So what was this way? Koko Moyo says Ziva. He's saying I'm watching you guys and thank you for this program. It's quite informative. Then what Kanyamoto is saying, this issue has been there for years.
Mm-hmm.
So you know these guys are just trying to cheat us. Then what Perai says, yes, they must charge in U.S. dollars so that maybe they can, you know, get a bit of forex and do things right. So do you have any
personal... Dine mkoma tinotenda muzinda anzi, dine urombo zokure zakari namba zenyu wada kutumira namba zao 001-202-619-2077 do namba zedu, mkango fona izozo 001-202-619-2077 tinokubata itine mtereri, alo? Hey, alo, ndiyane hawa?
Hey, ndiye Zunza.
Oh, mkoma oni ya mazopinda mshirongwa kani?
Hey, Zunza.
Hey, mkoma ndi oni ya Zunza kani?
Ndi nomeni.
Nomeni Zunza.
Hey, aume Nzara, kuno kukumusha tatambura.
Nzara.
Nzara.
Nika ya ita Nzara. Yes. Chichukuru jamuru kunyanyo chema.
Chikafu jajo nukusha kato nyanyo.
Chiri kusha ikwa, erika wa chiri kudura.
Chiri kuto dura nukusha ikwa. Tosi ipo.
Yee. Asimu storo chine chirimu. Yeah.
Maria acho, mari mkui wana apana.
Hakuna mari.
Hakuna mari.
Saka zonzi iwi na imu kwa madambu ziku eringa gaji zikuwa sengi?
Andi zive wakumana kutitino itashi. Ana hatunu kutu ito.
Halo, fone yao iliku mboita ichi zima.
Halo?
Ye, fone yenyu inga mboita ichi dropa.
Ora iti, nati kuno shigasi zeni nutewe lati zuti pane yuvaka mirashi.
Tinombozwa kwa masangano anobatsira achinza akukwanisa kubatsira nemumaguta nemumadhoroba zvakamira sei izvi?
Hakuna kana nyaya.
Hakuna.
Eh.
Yeah, pakaoma. Saka inzara iyi iri kunyanyobata kumusha kana mutown?
Kuma town nekumusha zvese.
Zvangofanana.
Zvangofanana bozi mari chaje utungire wana hapana.
Yeah. Aiwa tinotenda zvikuru kunya ema passport munoiona sei?
Ii, ndiri pasha, ndohasha chete yakatonyanyisa iyo.
Imi mune passport yenyu here?
Tine yakato expire iyoyo yakato expire gore rapera here saka kuti tinogadzirisa imwe hapana.
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 Aiwa tinotenda zvikuru ndofunga kuti zvinhu zvichagadziriswa sekuimbiswa kuri kuitwa nehurumende iri kuimbisa kuti zvinhu zviri kugadziriswa.
Aiwa tinofara nekukuteererai pastudio uriti chirongwa chenyu chinoita kuti tinge tinotarisa zviri kuitika munyika.
Aiwa tinotenda, thank you so much mukoma Onias. Thank you. Gibbs, mukoma Onias says the people are suffering, they are struggling to get food. Both in the cities and in rural areas. That's the main issue.
So things are not well in Zim, right?
Yeah.
I think our time is about to expire. You know, there's no extra time here.
Yeah, there's no extra time.
Yeah, sorry, we're out of time and we have to leave it there. We'll take our guests this evening. Mr. Tino Mambeu of the Zimbabwe Exiles Forum, and Mr. Livet Spanda, the Zimbabwean living in Botswana. Signing off is Kip Stube in Washington, D.C. Till we meet again next time. Bye-bye.
Neni jonga kande miri mchitenda wose wakwanisa kupinda mchirongwa. Nemi msina wakwanisa kupinda mchirongwa. Rambaya mchitikira. Tunotenda. Mwara wakana.